Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 Gumi Guru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekwachiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kuchirwa kwemangoda nekambani yokuChina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana koita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita Congress yaro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland nezuro vakaratidzira uye vakamisa kuchirwa kwemangoda nevashandi vekambani yekuChina yeAngen Investments vachinyunyuta kuti iri kungomora upfumi hwemudunhu ravo asi isina zvairi kuitiravo vagari. Vagari ava vaive nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinoshoropodza mashandiro ari kuita Angen mudunhu mavo zvinosanganisira kuti haisi kuremekedza chivanhu chavo, yakaparadza chikoro cheChirasika pamwe nekuti haina kuita nemazvo urongwa hwekuti itange zvakare kushanda. Mumwe wevagari vakaratidzira nezuro vaMoses Mukwada vanoti chakanyanya kutsamwisa vagari ndechekuti kambani iyi iyo yakambenge yamiswa kushanda yakadzoka ichisvikobikisa madzishedoro rechivanhu pasina kugara pasi nevanhu vari munharaunda dzechiyadzwa nemukwada dziri kucherwa mangoda aya. Vanga vachitaridzira ava vanonzi vakarasa doro iri uye masoja ndiwo anonzi akazodzinga vanhu vairatidzira ava. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weAngen Investments vaAmon Mhlanga kanawo Ishe Marange kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Mukwada waudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vacharamba vachiratidzira kusvika zvavari kuda zvaitwa nekambani iyi zvinosanganisira kuti kambani iyi iite budiriro munharaunda dziri kucherwa mangoda.
Tamuka nhasi vanhu vane kutsamwa kudikidza nekuitwa kuri kuitwe chirongwa cherutse rwemadiamond munzvimbo medu. Nyaya huru yanyaya kuzosimudze kutsamwa kwavanhu ndechekuti Angen kambani iri kuchera madiamonds mwachiyadzwa yakaende kumadzishe kwachief Marange ikaite hurukuru yekubikisa doro rekutipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond mwachiyadzwa. Saka wakaita kuita kwava madzishe ana chief haana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining, because tagara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda asikuitwa addressed nemakambani. Saka kupikwa kwedoro kuti gomo rinosewa madiamond ribudise madiamond kuti machina atore, zvinhu zvinoratidze kwetiri kuti hatisi kufara nazvo, nekuti isu hatina chatinoona kubudikidza kwekuti wangochera wotore madiamond woenda.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yeAngen musingaine kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti muno munyika kwedu sekuona kwedu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende kwashe kungavo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo, because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akaudzwa ngehurumende tinoona muZimbabwe zvisingaiti. Saka taone kuti patingarambirana nawo ikambani yacho inochera, chief haana simba ba rekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo muruche wemadiamond. Mukawana izvozvi zviroti iri kufamba itiri kufamba nayo yatsakara ngemamota anowekotsere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kupema kamba na katanga kare kuchere madiamond. Apana chino chime chino ratitze kuti pane chaka buda kupepa madiamond aru chino. Saka kusafara kwenu kwa kuti amuna even any development ya itwa kupema kora apura uchinjani kwa kwa makamba na rungu uya chitole madiamond ichenda. Basi na chino chino nonge zeka chingaba atuwa cha itwa nge makamba ni uo.
Saka matambiru wa se inewe anjini kuratitzira kwa mrugi itao.
Mugari wekwa chiazwa wa Moses Mukwada vari parunare kwa kare kwa chiazwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mwenyanji mwenyaya jezo upumi zinoti kusakazika na kueta upumi kuriku konzero anemitemo ya urumende isina kujeka. Kuratidza kuipa kwe zinu, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats yaka zivisa nechitatu kuti mutengo wokukwira kwe zinu kana kuti inflation yaka wedzera kubva pazvikamu zvinodarika makumi mashanu nechimwe 51.49% kusvika pazvikumi zvinodarika makumi mashanu nemana 54.49%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika nezuro rakadona nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana 4.3% pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction System. Nechipiri dhora reku America range rotengeswa nemari inodarika zvikamu mapfumbamwe nemanomwe 1 US dollar to 97.13 Zimbabwean dollars. So ndora pera dhora reku America range richitengeswa nemadhora anodarika makumi mapfumbamwe nematatu 1 US dollar to 93.8 cents. Pa musika wemukoto panova pane mari yakawanda dhora reku America riri kutengeswa nemadhora mazana maviri. Nyanzvi munyadzi zvekupfumi vaOswald Bina vanoti musika wemari weRBZ uri kutatarika sezvo mabhizimisi vasiri kuwana mari nenguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvekupfumi va Victor Boroma.
Kudonha kwedhora remuZimbabwe pamari inopiwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pachirongwa cheauction system kuri mugwara rehurumende maererano nemaonero avanoita ekuti dhora remuno rinofanirwa kunge rine uremu hwakadii. Hurumende inopikisana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika mutema iyo inozikamwa parallel market wezana nemasere kana kuti 180 madhora emuno kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica.
Ivo vanenge vachita kuti dhora iri ringe riri pazvikamu zvakaita sei chaizvo?
Maonero avo ndeekuti mutengo uyu unofanirwa kuve pasi pezana inova 100 ichizokwira kusvika iyo pazana mazana nematatu kuro 130 munguva inotevera. Kudonha kwedhora remuno kunokonzereswa kunyanya neuwandu hwemari inogadzirwa nebhanga guru remuno uyewo mitemo inosungira vemabhizimusi kushandisa mitengo yakatarwa nehurumende zvinoita kuti vatengesa vatsvake dhora rekuAmerica nemaziso matsvuku zuva nezuva uyewo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa kuti vanhu vakwanise kutenga dhora rekuAmerica pamusika mutema zuva rega rega. Maonero edu ndeekuti hurumende iri kurasira museve kuhondo yaisingakwanisi kukunda.
Zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Chinodiwa kuita kuti matengeserwo emari yekunze anoitika paauction system aitwe pasina kupindira kwehurumende kuti itare kuti uyu ndo mutengo wemari inofanira kuchitengwa nayo uye kutengeswa kwemari iripo kunge kuchiitika zviri pachena hurumende ichibuda pachena kuti mari iyi ndo iripo ende ndo iyoyo inotengeswa muvhiki iroro kwete kuti panotengeswa mari inenge isipo ichazowanika kumwedzi iri mberi izvo zvinoita kuti vemabhizimusi vanenge vawana mari vashushikane vakamirira mari dzavo. Hurumende inofanirwawo ndingangoti kudzika mitemo inogara maererano nekushandiswa kwemari mukati menyika, kwete kuti mitemo iyi inochinjwa pese pese kana kuti mwedzi wega wega.
Zvine matambudziko izvi.
Izvo zvinokonzeresa kuti vanhu nevanoshandisa mari nevemabhizimusi vashaye chivimbo nemari yemuno. Zvireve zvona kuti vanhu vanenge vasadi kushandisa mari yemuno kana dhora remuno. Vanenge vachiona zviri nani kuti vashandise dhora rekuamerica iro rinochengetedza uremu. Ndingangoti ndo zvinokonzeresa kudonha kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU riri kuita musangano waro mukuru kana kuti Congress muBulawayo. Musangano uyu wakatanga nezuro china uye uchapera mangwana muGovera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDerek Katsenga vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanonotswa nekupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti nguva yasvika yekuita musangano wekongresi uyu kuti pasarudzwe vatungamiri vebato iri zviri pamutemo. Vakatsenga vanoti zvigaro zvizhinji zvichange zvichikwikwidzwa kusanganisa chigaro chemutungamiri webato iri.
Musangano uyu wakatarisira kusarudzwa kwemutungamiri webato rezapo ari kutsiva chigaro chakasiiwa naDr. Dumiso Dabengwa pavakashaya. Isusu sezapo tanga tagara tiri kuenda kukongress, but takazowanikwa tichikanganiswa kuti tinge tichiita gungano iri nechirwere cheichi chatekeshera pasi rose cheCOVID-19. But tazokwanisa kunge tichibudirira kuti tinge tichiita gungano irori pamazuva andataura iwayaya.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndezvipi? Chii chikuru chamakatarisira kubuda mukongresi yenyu iyi?
Bato redu rezapo rakatarisira kusarudza mutungamiriri webato pamazuva matatu iwaya andataura, uyezve pachawanikwa pachigadziriswa nyaya dzinoita nepolisi direction yemusangano. Saka maprovinzi achawanikwa achitaura nyaya vachigadzirisa mapolicies emusangano, uyezve vachawanikwa vachigara pasi zvekare kuti vaongorore kuti iyo constitution yemusangano yebato redu rezapo pane here pairi kuda kunge ichigadziriswa pasina kumira zvakanaka. Saka zvese izvi zvichawanikwa zvichiitwa pamazuva matatu andataura iwaya, nenhau yekuti tuda kuti iyo constitution yedu iwanikwe ichivandudzwa.
Zvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvipi?
Pazvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvakaita seizvi. Takatarisira kuti pachakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri webato uyo watinoti president of the party. Pachawanikwazve pachiwanikwa pachikwikwidzwa pamutevedzeri wemutungamiriri webato uyo watinoti vice president. Uyezve pachawanikwa pachikwikwidzwa zvekare chigaro chamabharani mukuru webato uyo watinoti secretary general. Uyezve pachazowanikwazve pachikwikwidzwa chigaro icho chatinoti icho cha national chairman, and tozoona kuti pakupedzisira pacho pachakwikwidzwa pachigaro chemubati wehomwe yemari yemusangano uyo watinoti isusu treasurer general. Ava vashanu ava ndivo vachawanikwa vachikwikwidzwa pacongress. Chazowanikwazve paine kukwikwidzwa kuchaitwa pane mutungamiriri wevechidiki watinoti isusu ZAPU Youth Front. Tozotiwo madzimai vachawanikwa vachikwikwidzanazve kuona uyo achange achitungamirira bato redu remadzimai ratinoti isusu ZAWU zvavo zvichireva bato redu isusu remadzimai muzapa.
Vakatsenga, vangani vachange vachikwikwidza kuva mutungamiri webato rezapo uye ndivanani?
Vachakwikwidza chinzvimbo chemutungamiri webato redu rezapo. Takatarisa isusu kuti tine vatungamiriri vana pari zvino. Tina comrades Bangilizwe Michael Ngomo vachawanikwa vachikwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato. Tina comrade Strike Mukandla vanova ivo Secretary General pari zvino varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tinowanikwa paina comrade Bernard Magugu vari kuwanikwazve vachikwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tozoti tina amai Stembiso Mupofu varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika. Saka tiri kuti pavana ivavava ndipo pachabuda mutungamiriri webato.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaDerek Katsenga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. United Nations amai Alena Dohan avo vanga vari munyika kwemazuva gumi adarika vachiongorora nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Vanokurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyorawo kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzayakaisa zvirango izvi. Avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende, mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo weZidera vachiita hufambirana nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa.
Hazvifani kutora nguva uye danho rokutaurirana iragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo re-engagement rokuti ngatikurukurireni, ngatitauriranei nenyika dzakativenga, nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zveupfumi izvi. Takatarisana nekubviswa kwazvo ndopakatanga dare re-engagement.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika. Vachinyora padande mutande ravo retwitter, nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenati muAmerica vaJames Rich vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 42 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose uchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 4,675. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 132,818. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri 3,293,882. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 2,574,836. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Financial Gazette rinoti kudonha kweuremu hwedhora reZimbabwe kuri kuitika kuchabatsira kumutsidzira zvehupfumi munyika. MuNewsday, masangano anomirira vagari vemumaguta munyika kana kuti Residents Associations abvumirana kubatana pamwe chete mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nokurwira kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. MuNewsday makare hurumende inonzi haina kubhadhara varayiridzi mari yavo yemihoro yemazuva avasina kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe vatafadzwa munoda wafa vanoti vamwe varayiridzi vange vave nemwedzi gumi vasina kubhadharwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indoitwa tendai musengi ndotaura ndiri muHarare munomu. Nyaya iri kuitika yekuti mapurisa ehurumende aya ekungoti kukarovana kukaungana vanhu veMDC ivo vanenge vachipindira vachiita zvavari kuita vachirova vanhu kana vanhu veMDC mayuta akarohwa sezvaakaitwa nezvuguru monzizvo akarohwa avasunge vanhu veZANPF. Ndo matangiro akaita nyaya dzakatanga kuitika pa 2008 vanhu vaingorohwa uchiti wakanoripota kumapurisa hakuna kana mupurisa aisunga. Nyaya dzangu dzitsvaikokutsvaiko asi vanhu vachidimurwa maoko nevanhu vezanupiefu ndo zvaakutotanga izvozvizvi ende vanhu vaizvitungamirira ndivo vamwe chete varipo vana vamunangagwa ivapo. Saka nyaya iyi dai vaimira iyi nokuti nyaya iyi ine ropa rakawanda mukati ishi dai vaimira. Please Sadak ndiye chatokumbira kuti ipinde munyika mini.
Baba ari kutaura kuti vanhu veMDC vari kupuhwa mauniform ezanupiefu achipfekwa onorova vanhu. Zvino sense here zvinotaurwa nemunhu mukuru? Vangaende kunorova vamunhu vamwe vavo vachivatema nematemo ngavakutaura sezvinonzi vanhu vakuru saka vachembera ngavachiregera vanatashamisa vatoni nekuza vasikuziva zvavari kutaura. Munhu weMDC angapfeke nifomu onoponda mumwe wake zvinoshanda izvozvo.
Kwazwai vestudesevheni ndinoda kuti kune maovhetereri rambai makashinga mupuhwe mugo wenyu uye murambe mwakazembera kupati yenyu yemakarwira. Ndinotenda zvangu.
Tinotenda vana mukoma Tanono Kawande nana mukoma Junga Kandimere. Ndinotenda nekasaundi kamakadzosa kayakembira panguva yaya yevanhu vanotaura zvavanofunga. Paya papai paisusu tunoita zvesaund engineering saka tinotonyatsonzwisisa kuti izvi zvofamba sei. Saka zvazvisingachanzwiki kuti vanenge vaitaura munhu saundi inenge yakavharira. Saka tinotenda hedu noti Namkoma vai vakazotaura mukagadzirisa. Aiwa, tinotenda. Tisu vatsigiri venyu. Ndini Sims Brown, Zvishavane.
Masikati akanaka, masikati akanaka muZimbabwe. Mese vanamukoma tananoka, vanamukoma Jonga katimire. Ndakangobatikana zvangu nemashoko akataurwa neuyo Zanu PF uyu. Anoti kwai hanzi veMDC ndo vanopfeka ma t-shirt eZanu PF kuti zvinzi Zanu PF iri kukonzeresa kwese kwese kunoenda chamisa. Tinongoziva wani vachisunga kana kuri kuti vanhu veMDC. Saka kana zvavakazviziva vakadii kundosunga vanhu ivavo, ndopane mubvunzo wangu, ndopane mubvunzo wangu ipapo. Vakadii kundosunga kudai vanga vachiziva kuti havasiri vanhu vavo veZanu PF. Asi kungoti zvinoitwa neZanu PF hazvina kumira mumusha, asi zvapadhuze hazvo kupera, ndatenda zvangu.
Vana veZimbabwe makadii kuti tizive nezvemasanction kuti anoafekta Zimbabwe. Ngavasiye chigaro 2023 kana kuti ngavamupe izvezvi tibve tazoziva kuti shuwa masanction aya akapuwa Munangagwa nesuwo veMDC anotirwadzisa. Saka ngavasiye tive nechokwadi shuwa masanction aya anovava tese. Asi kuziva kwangu hanhero ako neizvi.
Ndini Gudo, ndiri pano paRustenburg, South Africa. Ndinoda kutaurawo maererano nezviri kuitika munyika yedu. Ivo vamunangarwa kana vasina chavanovhunduka neZanu PF yavo, sei vachibhuloka mukomana pose paanoenda kumarali napose paanenge achiti asangane nevanhu. Kuvhunduka chatikwatara hunge unekaturike nevavo vamugwadi. Uyo mugwadi unongowawata. Uchazoona kuti Zanu PF haina basa naye sezvakaitwa kudzai. Kudzanai uyu waimbova ningiri wemayouth eZanu. Wakazodzingwa mazuva vamugabe orohwa neami wokutaura kuti Zimbabwe naami is like an salvation army. Ndo zvakafanana namugwadi uyo unongotaura zvaanoda kungorotomoka.
Dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeFacebook yakazivisa nezuro kuti yachinja zita rayo kuti ichizivikanwa nezita rekuti Meta. Izvi zvinonzi zvaitwa kuti kambani iyi isasvibiswa zita rayo nebazi rayo resocial media rinonzi Facebook. Bazi resocial media iri reFacebook rakatarisana nematambudziko mazhinji ayo anokonzera kuti Facebook ishorwe nevanoishandisa vazhinji pasi pose. Kambani iyi yati vanhu havachakwanisi kupatsanura pakati pekambani yeFacebook nebazi rayo resocial media reFacebook. Naizvozvo vaona zvakakodzera kuchinja zita rekambani iyi sezvo ine zvimwe zvizhinji zvainoita kunze kwebazi rayo resocial media inonziwo Facebook. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekwaChiyadzwa neZuro vakaratidzira vakamisa kuchirwa kwemangoda nekambani yekuChina yeAngin Investments. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongresi yaro muBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.